Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi, uri musi wechishanu, chivabvu 4, 2018, nguva dzava 6. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vazvakama munhu ane matibi akawanda wanda vanoonekwa nawo. Munhu watingati izvo controversial character.
Mutungamiri weRinamo vaAfonso Hlakama vanoshaya.
Tawirirana kuti taakutanga hondo navamabhengi. Takurudzira vanhu vese vagari vese vemuZimbabwe kuti timbonoungana paReserve Bank echiudza mukuru weReserve Bank kuti audze mabhengi kuti aderedze macharges avo.
Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union roronga kuramwa mabasa.
Tinoona nyaya dzakawanda wanda dzinoda mari yehurumende hadzisi kufamba zvakanaka nekuda kwekuti hurumende yedu inenge ichiti mari haisi kukwana.
Hurumende inoti gore rino risati rapera icharipa varimi vachena vakatorerwa mapurazi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa Mozambique reRinamo vaAfonso Hlakama vanonzi vakashaya nezuro. VaHlakama avo vanga vave nemakore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa vanonzi vakashayikira kumba kwavo kuGorongosa muMozambique makare, kunyange hazvo chakavauraya chisati chanyatsozivikanwa, vamwe vachiti vakashaya nechirwere chemoyo. VaHlakama vakatungamira bato reRinamo kwemakore makumi matatu nemapfumbamwe muhondo yebato iri yekurwisana nehurumende yeMozambique. Hondo iyi yakauraya zvuru nezvuru zvevanhu munyika iyi pamwe nemazana evanhu muZimbabwe, vamwe vachitiza misha yavo vachienda muupoteri. Vazhinji vevanhu vari kumuganhu kweMozambique neZimbabwe vaipota vachitiza muZimbabwe kana hondo yenyika iyi yanyanya kupisa. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaFarai Maguu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vaHlakama munhu aisanyatsonzwisisika.
Mashoko anosuwisa tichitarisa kuti angari mutungamiri weopposition yekuMozambique aino vanhu vakawanda kana kuti maresistance vainga vachitarisawo kwaari kuti ndiye achakwanisa kuvaendesa muKenani. Angariwo munhu mutungamiri wabato raipikisa isingato opposition, zvinova zvinokurudzirwa kuti nyika isava ne matongerwo enyika angori nepfungwa imwe chete, angori negwara rimwe chete, asi pavawo nevamwe vanenge vachitaurawo dzimwe pfungwa dzinopikisa hurumende inenge iripo. Saka kushaya kwavo kunoratidza kutiwo pane nzwi rabva pane zvematongerwo enyika muMozambique. Zvorevawo kuti pane veendera sara rinenge raakuda kuti pamere zvakare rimwe zino richakwanisa kufila nzvimbo yasiyiwa navaHlakama.
Zvii zvikuru zvinganyanyorangarirwawo vaHlakama nazvo nevana veZimbabwe?
Ndingati inini vaHlakama munhu ane matibi akawanda wanda vanoonekwa nawo. Munhu watingati izvo controversial character pakuti upenyu hwake hwepolitics hune matii hune zvikamu zviri. Pane chikamu chehondo pavaitungamira vachingati mabhanditi vairwisa vachiuraya macivilians vachida kutonga kubva kumaearly 80s kusvika kumamid 90s. Mozambique yakarasikirwa nevanhu vakawanda zviuru nezviuru zvavanhu nekuda kweRinamo. Vamwe vacho vaitizira muZimbabwe, especially kunana Honde Valley, kune makuwa mazhinji evanhu vakaurayiwa nemabhanditi eRinamo. Saka izvozvo zvinhu zvinoita kuti vanhu vakawanda varangarirewo hama dzavo dzakaurayiwa vasina mhosva yavakapara. Zvekare wo tinowatarisa ariwo munhu ndingati hondo isati yapera akabvumawo kuenda pa table yekunegotiate for peace. Saka the peace deal yekuMozambique yemuna 1992 ingada isina kubudirira pasina vaZhakama. Saka tinoti ihonzeri yematambudziko asiwo zvekare munhu akazoshandira pamwe chete nehurumende yeMozambique kuti vapedze hondo yanga yaparadza vanhu vakawanda. Tinozoonawo zvekare vaZhakama vapinda muparliament rinamo yavo yaanewo mamembers of parliament vaakurepresenta maregions yakawanda yekuMozambique. Zvotoonesawo zvekare kuti zvaairwira zvacho kunewo vanhu vazhinji vaimutora senzwi ravo. Ndosaka aikwanisa kuwana mamembers of parliament. Saka anorangarirwa mune zvakanaka uye nemune zvakaipa zvikuru sezvaakaita munguva yehondo.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vemabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union rinoti nhasi richapa vashandirwi tsamba yekuvasuma nezvekuda kuratidzira kwavo mushure mekunge vatadza kuwirirana nenyaya dzemihoro. Vashandi vanoti vave nemakore mashanu vasina kuwedzerwa mari uye vanotiwo nezuro vakaita musangano nevashandirwi asi hapana chakabuda. Mukuzeya nyaya iyi, Tanunuka Wande weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano revashandi iri uyezve vachitungamira sangano reZCTU vaPeter Mutasa.
Vashandi vekubhengi vakawirirana kuti sezvo vatinoshandira varamba kukwidza mari pane makore mashanu vasina kukwidza mari dzinotambirwa navanhu. Saka vakawirirana kuti isusu tiri kuda mari nenyaya yekuti mitengo yakwira yedzimba, mitengo yetransport, yechikafu, zvinhu zvese zvakwira zvisingaite kunoko. Asi mari inotambirwa navanhu yaramba iri pasi pasi. Saka zvakaongororwa navashandi vakazoona kuti mari yetiri kudimanda kuti tipiwe tiri kuida kuti titenge zvinhu zvokudya nezvekupfuka nezvekupfeka. Saka zvakaoneka kuti tinogona chete kuti tigadzirise nyaya iyi kuti tiudze mabhengi kuti vadzikise macharges avo anocharja macustomer adzikiswe zvakanyanya ne 40% kana ne 50%.
Izvi zvinokubatsirai sei?
Izvozvo zvinobatsira kuti munyika mitengo idza yadererawo nokuti mabhengi ndiwo ari kunyanya kukwidza macharges akanyanyisa uyezve vanhu vari kuchajwa mari dzakawandisa nekuti iko zvinokutora mari kumabhengi kuri kunetsa. Pese pauri kushandisa mari kana pauri kushandisa kadhi rako kana pauri kushandisa mari neiko keshi kana net one money unenge uchichajwa macharges akawandisa kwazvo kazozvibatanidza kupera kwemwedzi unoona kuti waakutoshandira mabhengi.
Mawirirana chii?
Tawirirana kuti taakutanga hondo nava mabhengi. Tichakurudzira vanhu vese vagari vese vemuZimbabwe kuti timbonoungana paReserve Bank tichiudza mukuru weReserve Bank kuti audze mabhengi kuti aderedze macharges avo nokukurumidza ne 40 between 40% and 50%.
Manga muchida mariri kuvanhu vamunoshandira?
Isu takaongorora tikavana kuti kubva muna September gore rapera na price akakwira ne between 60% and 80%. Saka tangati chida kuti vatiwedzere ne 60% asi ivo vari kuramba vachiti vanoda kutipa 3.46% nokuti vari kuti ndiyo inflation. Asi zviri kuzikanwa nomunhu wese kuti inflation inobva kuZimstats kuZimbabwe Statistical Offices haisina kumira zvakanaka, havasi kunyatsa kunyora chaizvo zvinofanira kunga zviri panzvimbo. Uyezve tiri kuongorora tichiona kuti macharges emabhengi havasi kushandisa mastatistics iwayo eZimstats, vari kukwidza vachishandisa zviri kuitika pamusika mutema. Saka kunyange nemacharges emabhengi awandisa uye akwira zvakanyanya, tikapinda muzvitoro zvinhu zvakwira zvakanyanyisa. Saka tiri kuona kuti 60% yaibatsira bedzi kuti mushandi adzoke paanga ari gore rakapera.
Uku kuratidzira here kwamuri kuronga kana kuti kwava kuramwa mabasa?
Tiri kuita zvakasiyana siyana. tichatanga nekutenderera tichidzidzisa vagari vemuZimbabwe kuti muri kubirwa kumabhengi. Isusu tinoshandako, tisu tiri kushandiswa kukubirai. Tiri kuapa 14 days. Saka tine mavhiki maviri, achipera mavhiki maviri iwayo taakutanga kuratidzira. Ndinodaira kuti izvozvo tichazviita muvhiki rinotevera.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vachitungamirawo sangano reZCTU vaPeter Mutasa vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Mutori wenhau anoshanda akazvimirira zvakare achiitawo zvekutsikisa mhanzi vatonderai makaniwa vanoti vari kukwidza sarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato ravo richangobva mukuumbwa reZimbabwe Word of Yahweh Expression kana kuti woye. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vamakaniwa avo vakamboshanda kuZimbabwe Broadcasting Corporation, Joy TV, Munhu Mutapa African Broadcasting Corporation, vanoti vakagara vachida kuita zvematongerwo enyika, asi utongo hwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe hwekumbunyikidza vanopikisa ndihwo hwaiita kuti vasiyane nezvematongerwo enyika panguva iyoyo. Vanoti kuenda kwava Mugabe kwakavapa mukana wekutanga bato ravo reZimbabwe woye, iro vati rinomirira vechidiki, uye vati rinokurudzira mabasa evaimbi, vananyanduri, pamwe nemabasa emitambo yemafirimu nezvimwe.
Taive nechidokwa-dokwa chekupinda mune zvematongerwo enyika asi zvaityisa, asi kuenda kwakaita vakuru ava vachiuya iya inonzi new dispensation yapo yekuti vanhu vakukurudzirwa kuti vapinde mumapato avanoda vachikambena pasina anovatyityidzira, ndozvaita kuti tipindewo mune zvematongerwo enyika, ndozvaita kuti vechidiki vadewo kupinda mune zvematongerwo enyika pane chinzvimbo chino pane nguva ino.
Vamakaniwa vaudza Studio 7 kuti bato ravo richakwikwidza sarudzo dzeparamende mumatunhu eVulawayo, Harare neManicaland, uko rine nhengo dzakawanda pamwe nemukana wekukunda. Patavabvunza kuti vakagadzirira here kuita izvi, vamakaniwa vati vakagadzirira uye vatove nenhengo dzichamirira Zimbabwe woye munzvimbo idzi. Vati basa ravo harinei nekutungamira nyika.
Zvekuti munhu mutori wenhau here kana kuti munhu anga ari mufudzi wemombe here kana kuti anga ari mudzidzisi, handifu kuti zvinonyanyopinda pane zvematongerwo enyika, nekuti hakuna chatingati qualification yekuti munhu anzi uyu munhu akunzi akuita zvematongerwo enyika. Ndinoona kunge zvematongerwo enyika unozvarwa zviri mauri kana kuti hazvisi mauri.
Vamakaniwa vaudza Studio 7 kuti vakatozivisa kuti vanoda kupinda musarudzo kuZimbabwe Electoral Commission, uye pari zvino vakatounganidza mari nazvose zvinodiwa nedare reZEC rinonyoresa vanoda kukwikwidza renomination court. Bato ravamakaniwa nderimwe remapato anodarika 140 akatarisirwa kukwikwidza musarudzo dzegore rino. Zvichakadai, vechidiki mubato reNational People's Party rinotungamirwa naamai Joyce Mujuru vanoti mangwana vachaparura chirongwa che hashtag Joyce is my choice, chinova chirongwa chekutsvagira mutungamiri webato ravo Rutsigiro. Vanoona nezvekurongwa kwemisangano mubazi revechidiki muNPP vaIan Hamandishe vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chichaparurwa naamai Mujuru kuBorodale.
Statement iri tiri kurilauncha in a bid kuti vanhu vose vanzwisise kuti amai Mujuru ndivo voga vachange tichifamba navo, uye ndivo voga vanogona kuchinja nyika ino yeZimbabwe kuisvitsa patinogona kutarisira.
Zimbabwe ichaita sarudzo yemutungamiri wenyika dzeparamende nemakanzuru mukati memwedzi mishoma inotevera. VEZEC vakatozivisa kuti vakanyorisa kuvhota vanofanira kunoongorora kuti mazita avo ari mugwaro revavhoti here kutanga musi wa19 kusvika musi wa29 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDC vaNelson Chamisa vakakokwa kuzotaura kumuzinda weChatham House kuBritain musi wechipiri svondo rinouya. VaChamisa vanoenda kuChatham House vachiteverawo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo avo vakakokwawo kuzotaura pamuzinda uyu mwedzi wapera. Nhaurirano dzavachamisa dzinonzi dzinenge dzakanangana nenyaya yesarudzo muzimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paPretoria University Dr. Chikanai Masia.
Ndingangoti chekutanga, kana takatarisa Britain senyika, inyika yakabuda kana kuti imu bishire kubuda mumubatanidzo weEuropean Union. Naizvozvo iri kutsvaka kuvaka ukama nedzimwe nyika. Ende Zimbabwe iri kuwanika iri nyika iri target kubudikidza nemarelations ayakanga yagara inawo neBritain kubva iri koloni. Ne network yakazovapo kubudikidza nema investments aiitwa nema British citizens muZimbabwe. Tozotarisa vana Chatham ava vari kukoka vana mapato akasiyana siyana ezvematongerwo enyika muZimbabwe. Donzo rokukoka mapolitical parties vakagara vainaro, asi chachinja apa kuti nenguva yava Mugabe waiti kana iwewo ukakokwa navo vaMugabe vaibva vati ivo uri mutengesi kana kuti wadyidzana navarungu waipa. Saka pakanga pasina mukana wokuti vaunze mativi akasiyana siyana patebho anosanganisira ZANU-PF. Kuvapo kwava Munangagwa, munhu ari kuidza kuita macorrections aanoziva kuti kwaiva kukanganisa mukutonga kwava Mugabe.
Tikatarisa kuti pakamboshanya vachamisa neumwe utungamiriri weMDC kuAmerica, vadzoka kuZimbabwe vakanzi manga maenda kunokumbira masanctions. Maridzo yavo makaitarisa inoita here kuti inganzi iri kunokumbira kuti Zimbabwe irambe ichitsikirirwa nezvemasanctions nekudzvanyirirwa nenyika dzekunze?
Sekurangarira kwangu pakaenda vachamisana navabiti kuAmerica, nyaya yavaitaura vaibudisa pachena zvinyunyuto zvevanhu veZimbabwe maringe nekutongwa kwenyika yeZimbabwe. Vachiti izvi zvakadai zvikabviswa zvinoita kuti ivo tiwirirane kuti hongu Zimbabwe yaakutongwa zvakanaka. Asi nenyaya yekuti tagara tine history yekupumana uroyi, zvikuru sei kana iri ZANU iri kupuma vanhu, vakanga vawana mukana wekutsoropodza vana vachamisa. Ende ndiri kudayira kuti vaitsoropodza nokuti ivo vakanga vasati vaona kuti vanogona kupuwawo mikana yekuenda ikoko kunze kwenyika vachinotaurawo zvedivi ravo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chikanai Masia vachitaura vari parunhare kuPretoria, South Africa. Veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vachengetedze umbowo hwekutyorwa kwekodzero dzavo zvikuru mumhirizhonga yezvematongerwo enyika kuitira kuti umbowo uhwu huzoshandiswa neNational Peace and Reconciliation Commission pamwe nemapurisa mukuita basa ravo nemazvo. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi musangano reNational Transitional Justice Working Group Zimbabwe dzakurudzira veruzhinji kuti vashandise nhare mbozha dzinotora mavhidhiyo pamwe nemifananidzo pose panoitika mhirizhonga kuitira kuti zvizoshandiswa seumbowo. Vachitaura pamusangano waitirwa kuMasvingo, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaButler Tambo vati kusachengetedzwa kweumbowo kunoita kuti vanopara mhosva vasatongwe.
Isi tiri kunyakurudzira vanhu kuti vachengete, hatingati marekodzi aya, kuti kana ari mupikicha kana kuti ari mavhidhiyo ezvinenge zvaitika, dzimwe nguva vanhu toona kuti marights avo anenge ashungurudzwa kuti kwaita mhirizhonga, kwaita kurovana, kwaita zvimwe zvisina kumira zvakanaka. Vanhu ngavachengete marekodzi ese aya, zvikurusa pakuti kana vakuzonoudza kana ari mapurisa apera kana ari maelections kuti chii chaitika, ngakuve neumbowo hwakakwana husina mubvunzo wekuti chii chanyatsokuitika. Chimwe chatiri kuona zvakare ndechekuti kune komishini iyi yaiswa yatingati National Peace and Reconciliation Commission, NPRC, iyo iri kutarira nhau dzekuti chii chakaitika kumashure kunzvimbo dzakaita sanagukurahundi nezvimwe zvematongerwo enyika zvisina kumira zvakanaka sekumaelections. Vanhu vachakwanisa kuti vagowane umbowo uwowo kuratidza yatingati NPRC kuti chakaitika nechakati zvechakaitika kana kuri kumasvingo kugweru kana kuri kupi zvese humbohuchavapo saka uhurongwa hwatirikuita hwekudzidzisa vanhu kuti vachengete sei marekodzi avo vachengete sei humbowo hwekuenderera mberi nenyika yeZimbabwe
Vanhu vaudzwa kuti kuchengetedza umbowo pachishandiswa mishina yechizvino zvino kunobatsira kufumura vapari vemhosva pavanenge votongwa vachiedza kuramba mhosva dzavakapara Murirokodzero dzevanhu amai Endes Takaedzwa vati zvakakosha kushandisa umbowo hwemavhidhiyo nemifananidzo pane vanorova vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika
Kuona zvakakosha kuti vanhu vachengetedze marekodz vanhu vachitora mavhidhiyo mapikicha vachirekodha vanhu vari kutaura kuitira kuti kana munhu ozobvunzwa kuti wende wakati zvakati pakati ndiwakakonzera mhirizhonga zvive zvichizova pachena zviri evidence based pane kuti munhu ozoramba iye akaita nyaya dzake achizodzokorodzazve tinoona kuti pagoitwa redress yakasimba mutemo uchitogwa somutemo kuitira kuti vanhu vasapara mhaka dzakadaro
Amai Sungano Zvarebwa naShe vati sarudzo dzegore rino dzinogona kuita mishonga yakakura zvichitevera kutanga kwayakatoita pasarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU-PF musarudzo.
Chekutanga mamirira zvakaita hwano kuti vamunongedzo kuti mberi kwetinoenda kunogona kunge kuchityisa nekuti kana vanhu vachirova namba mavo vangazotya here kurova vana vepa next door saka munongedzo wakatooma asi chirongwa chatadzidziswa pano nhasi cherecord keeping chichatibatsira zvikuru kuti kana tizotsvakawo recourse mangwana kana kuti kucompensation zvinenge zvichitibatsira asi ndinoda kuwedzera kuti nyaya yepolitical violence chinhu chakaipa zvikuru hachifaniki itwa vanhu tinofanira kugara zvakanaka tichiwirirana tisivavakidzani dambudziko rika itika mangwana tisinobetserana saka nyaya yekurovana nenyaya dzepolitics kana kutukana kana kuvhundusirana kana pamaserofoni chaipo kutumira munhu message uchimuvhundusira chinhu chakaipa zvikuru ngatingoita kukwikwidza zvakanaka pasina kukonana
Sangano reNational Transition Justice Working Group Zimbabwe riri kufamba richipa vanhu ruzivo rekushandisa mishina yemazuva ano mukutora nekuchengetedza umbowo hwemhirizhonga unogona kuzoshandiswa mumatare mukurorera mupari wemhosva dzaanenge akapara ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Gandhi Maramba
Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti hurumende ine urongwa hwekuripa varimi vachena vose vakatorerwa mapurazi nechisimba. Vanoti mari inosvika mabhiriyoni mapfumbamwe ichabhadharwa varimi ava mwedzi wagunyana wegore rino usati wadarika. Asi vakawanda vanoti havazivi kuti hurumende iyo inoti haina kana kobiri ichawana kupi mari iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Sininga weStudio 7 abata Dr. Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University kuSouth Africa.
Nendatoshamiswa nezvataurwa nehurumende kuti iri kuda kubhadhara varimi. Nekuti sekuzva kwandiri kuita, hurumende yedu inogara ichiti haina mari. Tinoona zvipatara hazvisi kutaridzika zvakanaka. Tinoona nyaya dzakawanda wanda dzinoda mari yehurumende hadzisi kufamba zvakanaka nekuda kwekuti hurumende yedu inenge ichiti mari haisi kukwana asi zvakadaro ndo pamunonzwa hurumende yoti aiwa kusvika muna September tinenge tabhadhara vatakambotorera minda ini maonero andinoita nyaya iyi ndeyekuti hurumende yavamunangagwa inoda kungoratidza kuti yakasiyana maningi neyavamugabe
zvingadaro zviri zvimwe zvezvinoita kuti vakwezve vekunze
hongu iyi ndo chimwe chechikonzero chavari kuitira zvavari kuita izvi nekuti kana muchirangarira nyaya yekutorwa kwevarimi mapurazi vasingabhadharwe yakataurika pasi rose vanhu vachiti aiwa kuZimbabwe hakusina iyaya vanoti pachirungu security of tenure kana kuti kuchengetedzwa kwezvinenge kwezviwanikwa zvevanhu saka apa varida kuedza kuti ayo vemabhizimisi huyai zvinhu zvenyu zvinenge zvakachengetedzeka investment dzenyu zvinenge zvakachengetedzeka uye vatakakanganisira kuratidza kuti zveshokwadi chokwadi tiri pachokwadi toda kutovaripa asi ini maonero angu ndeyekuti nekuda kwekushayikwa kwemari mukati meZimbabwe unless kana vaine kumuka vari kuwana mari asi mamirira avakaita zvinhu handiratidze sekuti hurumende ine ugoni hwekuti ibhadhare varimi vavakatorera minda
Dr. Ricky Mkonza vanodzidzisa Patswane University ku South Africa vanga vari parunare ku South Africa kwakare na Ivan Zininga we Studio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 1
Tinotenda Ivan madzimai vashandi vekuwange Colliery avo vakasvitsa mazuva makumi mapfumbamwe nematanhatu nezuro vachiratidzira vachitsutsumwa nekusabhadharwa kwevarume vavo vanoti hurumende yava Munangagwa haina hanya nevashandi. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhaume Harare nezuro sachigaro wemadzimai aya amai Clarice Ngoma vakati vamunangagwa vanotaura zvavasingaiti.
Tichingotedzera matauriro apresidenti wedu vakati vanoti zvoni hanzi kutaura kwemunhu kutaura kwamwari. Saka totiwo zvemasemadzimai ekuhwange mwari vataura kuhwange for 95 days. Saka vari kuti chiinazvo nekuti pese paingotaura izvozvo vainzi munhu angangotaura vaipindura nekuti hanzi kuda kwamwari. Saka zvedu zvatakuita isusu kuhwange hakusi kuda kwamwari iwo.
Amai Ngoma vakati vanhu vakawanda vava kunhonga svosve nemuromo kuhwange uye vava kutadza kuchengeta mhuri dzavo.
Vana vedu havasi kuenda kuchikoro nekuti tiri kushaya kutenga zvinhu zvinodiwa kuchikoro. Nyange kuchinzi mwana adziri kuchikoro pamusana peschool fees asi kune zvinhu zvinodiwawo semauniforms maschool shoes totadzawo kutotenga. Nekukutoisa chikafu zvacho patebho mwana kuti adye tikutotadzawo kutozviita zvekuti vana vedu vakugumisira sevana vasikana zvinotoafita vana vasikana zvikuru sanekuti vana vasikana vanogumisa vakuitenda pabonde vari vadiki vachingonyeperwawo kuti vangowanawo tumari tudikidiki kuti vagone kutotenga tunhu tudiki chekuti vadye.
Amai Ngoma vakatiwo nekuda kweurombo munharaunda yavo vana vavo vava kuroorwa vachiri vadiki senzira yekutsvaga cheuviri.
Tiri kutowanikawo kuti vana vedu takungoregera vana vedu vachiroorwa vari vadiki. Tinenge tisina choice. Unongochingoona kuti pamba pakaoma mwana hauna chaugona kurumuitira. Kune manids anenge anawo mwana chino anenge akatarisa kwauri semubereki asi unongogumiswa ngoregera mwana chinowani wako. We don't even report those abuses awo kuti zvoni kune munhu ari uraa mwanangu ari mudiki nekuti zvondozvati nini hapana chandanichikwanisa kutomuitira.
Mutauriri wehwange Women on Demo amai Tovekile Shoko vakati vari kuda kuti kambani yehwange ipe varume vavo mari yemakore mashanu apera kuti vawane raramo.
Madimands edu ari pekuti tiri kuda varume vedu vabhadharwe mari dzavo dzavari kuowiwa nekambani for makore mashanu. And recently zvandiri kutaura izvozvo zvina havasi kutombobhadharwa vari kungopiwa macredits which is 200. Unowana kuti ipapo kambani iri kutoowa munhu mari inosvika 70,000 mukati me 70,000 ari kungopiwa 200 pamwedzi. Isiri mari iri kutombokwana kuti tigone kuchengeta mhuri dzedu.
Amai Shoko vakati hapana musiyano pakati pehurumende yavamunangagwa nevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pakusateerera zvichemo zvevanhu.
Hurumende yavamunangagwa neyavamugabe ndiri kuona ichifanana nekuti hapana rubatsiro rwatawana. Zvakangofanana zvaingoitika pane hurumende yavamugabe nezviri kungoitika pane hurumende yavamunangagwa zviri kungofanana nekuti hapana rubatsiro rwatati tawana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaMichael Kandukutu vanoti hurumende itsva haina hanya nevashandi nemhuri dzavo.
Isu tiri kuti kuhurumende yaMnangagwa vabudisa pachena kuti havanei neupenyu hwevashandi uye havanei neupenyu hwemhuri dzevashandi.
Kambani yehwange Colliery inonzi ine mari dzevashandi dzinosvika kumamiriyoni makumi manomwe madhora. Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru vekambani yehwange Colliery kuti tinzwe divi ravo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kugurukota rezvevashandi amai Petronella Kagonye kuti tinzwe pamire hurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiyai muina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsiNdebele.